namiririwa yano fadza sukuru asofana kurangarira kuti chiri kuitwa kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa toramba tichiita zvinhu zviri kushanda lockdown yatakaita iyo yakabetsera zvikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro vasanyanye kuatenda aya atinoti masuper spreader events atakaona achiitika mapati michato nezvimwe zvakadero saka izvozvo zvinhu zvatofanira kugara tichirangarira pakupembera kwatiri kuita izvino kuti izvo manhamba ava kudzikira ngatirambe tichiita zvinhu zvinoshanda tichipfeka mamasiki edu tisakangana kuti hatichamhurisani nemaoko tichimbundirana patinosangana kumachechi nedzimwe nzvimbo tosangana tiri vashoma tisakakangano nyaya yesocial distancing tikangokanganwa zvinhu izvozvo chirwere chinodzoka nehasha dzokuti tinozvamburwa tikazoshayiwa kuti chichaitika zvakare
tiri kunzwawo mapurisa ari kuti ari kugunun'una neuwando hwevanhu vari kufamba vasina kupfeka mamasiki kubva panyevenutswa mutemo uyu zvinosiya papi zvamuri kutaura izvokuti lockdown yanga yabatsira
izvozvo ndozvichaitisa kuti manhamba edu atange kukwira futi inyaya yekuti hatinambobvera tadzidzisa vanhu kuti mamasiki anobetsera isu haabetseri mapurisa vanhu vachirongopfekera mamasiki nokutya mapurisa mapurisa ngaachinja approach asachichidzire vanhu ngaave nemweya wokudzidzisa vanhu kuti pfeke mamasiki for your own protection kuti chirwere chichadzokeichi tikangochinja approach yedu kumamasiki tinoona vanhu vachizotanga kuashandisa zvakanaka
ko panyaya yedzidziso dr madzerura tichiona kuti veruzhinji vanoda dzidziso muri kuona iri kuramba ichienderera here
dzidziso ini handisi kusangana nayo ini dzidziso ishoma nenguva yatiri ino tingati hatiri kuona mapazi ese ehurumende achiita iti overdrive kudzidzisa vanhu maradio matv achiita iti overdrive kudzidzisa vanhu but handikuona kunge dzidziso ishoma ini vanhu havasinatsa kusangana nayo unosangana nemunhu waunofunga kuti munhu akasvinura svinura anokubvunza mabvuzi anoti saka munhu kana asataka kuziva zvinhu zvakadai nezvecovid-19 taane 12 months tinayo zvinorevei kune vamwe vasina kufunda saka dzidziso ngatiwedzerei kuhurumende ngavasaviga information ngavangodurura zvese kuvanhu vanodigesta vega vachinzwisisa
ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba iyi tinoona kuti hurumende yakatosvika pakuwedzera chirongwa chefezi 1
nyaya yedzidziso futi vanhu havanyanya kutrusta zvakaitwa nehurumende hapana kuitika transparency panyaya yekusarudza mushonga wavari kuti baya wesainofamuwa uyezve kuti dzidzisana zvokuti unoshanda sei maside effects akadii nokutiudzawo kuti kune dzimwe nyika kwavakashandiswa uri kuita sei mushonga uyu mushonga washandiswa kune nyika dzakawanda asi vanhu vanomuzimbabwe havazvizivi vari kutoti tiri kuitiwa experiment tiri kuitiwa maguini pigi hapana dzidziso yakakwana yati yafamba saka zviri kunetsa ngavadzidzise vanhu isi tiri kuedzawo nekwatinogonawo nako but ndiri kutoona kuti inini chero nevamwe vandoshanda navo vakaramba kubayiwa vachiti toda kumbomira tionei mabayiwa kuti izvo munoona ramanguva yakadini saka dzidziso iri kushota